chokwadi nderekuti padhi haina kudzinga vanhu, ivo vanhu vakazidzinga nekuti vakajoina imwe pati, zvikanzi hai we are no longer MDCT, saka constitutionally vakazidzinga.
Ko ichokwadiwo here chatiri kunzwa kuti amai Kupe ndo vari kunzi vachatora mhiko yekutungamira vanopikisa?
Aiwa, haisi chokwadi. Hapana basis of that reporting. Imatslinging nje, it's just a malicious politics. Aiwa, hapana.